and bongos and congas and rock.
Thank you. bese saka pane kamwanya ya so pane munhu anonzi Vestless akakwereta bhutsu dzangu nemagirazi angu neheti yangu manje rutomumirira izvezvi cha uda zvinhu zvangu izvezvi kamwe kanyaya so mawani inonzi mawani kana munhu achitostika anostika so mawani chabula Jabula, ramba uchitir, pa pa pa. Jabula, hey, jabula, hey, jabula, ramba uchitir, pa pa pa.
Thank you. We're leaning out back on a sidewalk.